Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vanoti chikwata chemaWarriors chakadzoka munyika nezuro uyezve chikatambirwa nemufaro nevatsigiri venhabvu mushure mekutora ivo mukombe weCOSAFA Castle Cup. Ngatimbonzwai kubva kuna Tolisani Gwesela vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa.
Takagamuchirwa nevanhu vakawanda chaizvo vaifara, vakagamuchira trofi, vakatozisumudza trofi yavo, vakatorwa mafoto nayo. Vava Benson D vakamirira Ministry of Sport and Recreation vanga varipo kuairport vachitigamuchira, nevamwe vakuru vekuZifa nevamwe vakuru venhabvu. Tinotenda vanhu vese vakauya nezuro kuzotigamuchira. Tine mufaro mukuru wokusumudza COSAFA Castle Cup.
Pane zvamuri kurongera here vatsigiri venhabvu vasina kukwanisa kuuya kuNarare International Airport?
Hapana chatingarongera vanhu pare zvino, but tinoti kana munhu uchida kutorwa foto uchida kuona cup unongouya kumaofisi edu eZifa kungokuratidza cup. Inowanikwa pa160 Enterprise muchisipiti. Iko zvino vakomana vakawanda vacho vaitamba kusouth Africa vadzoka zvakare kucape kuti vagadzire kunotamba kuNamibia patournament yeAfrica Nations Championship chan.
Aiwa, kana musati mafarira Facebook page yedu yeShona, endai paFacebook moenda pakanzi VOA Shona motsvaga pakanzi like modzvanya ipapo. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.